Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe wevakapa ufakazi kukomisheni inoongorora nyaya yokupfurwa kwakaitwa vanhu muna Nyamavhuvhu anonzi akarohwa nezuro nevanhu vaasingazive. America iri kupinda musarudzo dzepakati petemu yehurumende nhasi. Muchirongwa chamunotaura zviri mumwoyo menyu, tichanzwa nezveuhori muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevakapa ufakazi kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iongorore nyaya yokupfurwa kwakaitwa vanhu vamwe vakafa muna Nyamavhuvhu anonzi akarohwa nezuro nevanhu vaasingazive zvave kupa kuti pave nekutya kuti vafakazi vachapa umbowo kudare iri vanogona kunge vasina kuchengetedzeka. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamakomborero haruzivishe ava vakapa ufakazi hwezvavakaona zvichiitika pakapfurwa vamwe vanhu vakafa mumhirizhonga ine chekuita nezvesarudzo yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu vanoti vakarohwa nezuro manheru nevanhu vavasingazive.
Zuva ranhasi kwava kunodoka. Ndanga ndichifamba ndina Ashley Pfunye, munyoro mukuru wezinhasi. Vanga tachibva kuinterview imwe yataita kuvema studio a news mbabwe.com. Saka vakumbira kuti ndivaperekedze kuinda paAngwa City, pane pasoro yanga donotura ipapo. Saka patasvikapo ndo hatinomboita maminitsi maviri matatu ndo pabva pasvika chikwata chevarume, iyo ndobva vatanga kundirova. Vangosvika vakanongedzera vakati ndiye. Saka ndashayiwa kuti ndinidadi, ndobva ndatomboti ndisini. Asi ndopavandirova vachiita chimukutira, ndatozopukunyuka ndikatiza.
Vaharuzivishe avo vakaudza komisheni iri kuferefeta kupfurwa kwevanhu vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja, vanotiwo vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera chiitiko chanezuro ichi.
Izvi zvavaita handinoona sekuti vanhu ava vanga vakarongeka ende vanga vane chinangwa chekuuya kuzondikuvadza. Kubvira patakaenda kukomisheni yavamuhlande ndichinopa umbowo hwekurawa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa1 August, upenyu hwangu hauna kubvira hwambo hwava unyore hwava huri safe hwakagadzikana, nekuti nguva nenguva vanhu ava ndaiona pamwe ndichimbotevekwa, ndiona pamwe ndichimboevhundusirwa. Asi nhasi ndashamisika zvikuru nekutya nekuti vanhu vauya vakangotondirova pakati peguta pakazara vanhu. Zvinova zvinhu zvatatingatarisiriwo, especially munguva ino iri kunzi zvinhu zvachinja. Zvinhu zvichiona kuti hazvina kuchinja ende zvicharamba zvakadaro.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti zvakaitika izvi hazvina mumwe angazviita kunze kwehurumende yavamunangagwa.
Sebato reMDC Alliance tinoshungurudzika zvikuru nekurwadziwa zvikuru nezviri kuitika kune vanhu vakapa evidence kucommission.
Hatina kukwanisa kubata mutauriro wavamunangagwa vaGeorge Jaramba avo vanga vari kugini navamunanga gwavacho uko vari kushanya hatina kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Chikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona nezviri kuitika muAmerica. America iri kupinda musarudzo dzepakati petemu yehurumende nhasi. Sarudzo iyi ichaona vanhu vachikwikwidzira zvigaro zvose mazana mana nemakumi matatu nezvishanu zvevamiririri veparamende, pamwe nezvigaro makumi matatu nezvipfumbamwe zvenhengo dzeSenate, kusanganisirawo zvimwe zvigaro zveutungamiri hwematunhu kana kuti magavhuna nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata vanoongorora nezvematongero enyika vari mudunhu reFlorida muno muAmerica vaPromise Sunday, akatanga nekuvabvunza kuti sarudzo idzi dzakakosha zvakadini.
Sarudzo idzodzidzi dzakakosha zvikuru nekuti ndichida kuti ndingope mufananidzo maybe ungakwanisa kujeka kune vanhu vakawanda ndezvekudai sho. America kutongwa kwayo, America yakafanana nezvakaita Africa kuti ine mastates akati wandei, asi each state zvakafanana nenyika dzatinadzo muAfrica mena tomboti dai kurunzi Africa ndiyo America, nyika yega yega is considered as a state. Sarudzo dzatinadzo idzi dzakakosha pakuti mastates iwawo vari pakati pekusarudza magavena, vatingati ndo vatungamiri vemastates ega ega. Saka zvakafanira kuti president wenyika ega ega ari kusarudzwa, anezenge ndiye anenge achitungamirira nyika yake, state yake. Zvakati sekuFlorida kune vari kumhanyawo kuti vakwanise magavenas. Saka zvakakosha pakuti political party yega yega inenge ichida kuti mastates awo akontrolewe nemunhu wemupati mavo. Mademokrati vanonga achida kuti state yega yega inge ina governor anenge ari mudemokrati, because handiye anenge achikontrola mabudget estate iyoyo. Kuchizoita kumarepresentatives vanoenda kucongress vaivai vanosarudzwa every 2 years. Saka pa2 years ipapapo mahouse representatives vaakusarudzwawo, ende party yega yega inenge ichida kuti inge ndiyo inenge ine vakawanda kuitira kuti ndiyo inenge ichicontrola agenda inenge ichitika kucapital hill. Zvokuti president weAmerica ano masimba ake anouya, asi kana pane mitemo yaarida kuchinja anofanira kunge achizodzoka kucongress kuti ibvume kana kuti irambe agenda yake yaanenge ainayo. Saka marepublicans vakatadza kuti vacontrole the 2 chambers of the house, zvinobva zvaita kuti even president ari murepublican zvake, asi kana aine zvaarida kuita zvekuvaka majurawo kumexico izvo, zvinobva zvarambwa manje congress yoramba kuzvipasisa.
Tinoona kuti muno mune mapato maviri makuru remaRepublican neDemocratic Party. Tichitarisa mabudiro amungatarisira kusarudzo, munotarisira kuchibuda zvakamira sei? Tichiona kuti pari zvino maRepublican ndo anenge ane majority muparamendo.
Chinoitika pamamidterms ndechekuti nyangwe zvazvo Donald Trump zita rake risipo pamaballot, asi vanhu vanovhota vachiratidza kutsutsumwa kwavanenge vachiita napurezident aripo kana kufara kwavanenge vachiita napurezident aripo. Zvinogona kuita izvo kuti kana paine vanhu vakawanda vanogona kunge vakambomuvhotera but vasingade zvaari kuita, zvinogona kuita kuti marepublicans vaita se valuze mavhoti, because vanhu vanenge vachitaura kuti no, isusu taneta nevanhu vari kutongavo. Saka tiri kutarisira hedu kuti nzvimbo dzakawanda dzingangotorwa zvadzo nemadhemokrati, because so far marepublicans ndo vanga vari kucontrola both houses. But iye zvino izvi maelections aya paari kuitwa, vanogona kuona vachitadza kucontrola House of Representatives nekucongress zvese.
Zvi zvingadzidzwawo nevana veZimbabwe vari muno muAmerica nemafambisiro ari kuitwa sarudzo idzodzi?
I think zvidzidzo zvakawanda baba. Number one, kudzidzawo kuti demokrasi yacho inofamba sei. Number two, kwakudzidzawo kurespekta maviews nekuva netolerance, kuti kana nyangwe baba naamai muri mumba mumwe vanogona ngaro Republican mumwe atoriwo mudemokrati, asi vanhu vanomuzivisisa kuti politics is guys, azvisi zvinhu zvekuti ungaite madhakaba ekupedzisira maurayana nekudini kudini. Ini ndochinhu chikuru chandirongodzidza pese pandirongwa namaelections anenge achiitika munyika munomu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaPromise Sunday vari parunharo kuOrlando kuFlorida muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7 vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ichi chikamu chenyu imi vatereri pamunenge muchizvitaurira mega.
Ini ndinoitwa Moses Chirwa ndiri paGukwe South. Chief Nemangwe, kunoku zvinhu hazvina kutimirira mushe nekuda kwekushungurudzwa kwatiri kuitwa naBishop Nehemia ya mutende vesangano reZCC, avo vanovakapisa misha yedu. Vakatora zvipfuwo zvakaita sembudzi, magejo nemahara, vakapisa matura ainge aine chibage.
Akateerera kuStudio 7 chiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muHaiti anoti achapa mari inoita zvihuru makumi maviri nezvinomwe zvemadhora kumunhu anenge ava paruzivo pamusoro pemukuru wematsotsi Anel Joseph ari kupomerwa mhosva yokukonzera bongozozo nokushungurudza vanhu muguta rePort-au-Prince. Kutongwa kwemurume wekuMexico uyo aitengesa zvinodhaka Joaquim El Chapo Guzman kwatanga muguta reNew York, apo vanozonzwa nyaya iyi ichitongwa vakasarudzwa nezuro. Mapurisa vari kuchengetedza zvakanyanya nzvimbo yedare redzimhosva, uye mazita evachanzwa mhosva iyi ichatongwa haazobudiswi pachena. Mexico yakaendesa vaGuzman kuAmerica muna 2017 kunotongerwa mhosva dzinosanganisira kugadzira nekutengesa zvinodhaka, kuviga mari, kupamba nekuuraya vanhu mumaguta eAmerica. Hurumende yeTanzania inoti mashoko akataura nemudzviti weguta reDar es Salaam vaPaul Mukonda ekubata nekusunga ngochani haana kubva kuhurumende. VaMukonda vakaudza vanhu kuti vatumire mazita evanofungirwa kuti ingochani kuti mapurisa avo agovatsvaka achivasunga. VaMukonda vanoti vanhu vakatumira mazana nemazana emazita engochani. Mumashoko akabudiswa nebazi rehurumende yeTanzania rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika, hurumende yati yakaitwa zvakaitwa navaMukonda ndezvavo pachavo uye hazviratidzi pamire hurumende yeTanzania panyaya iyi. Tasvika muchikamu chedu umo tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro penyaya dziri mumwoyo mavo. Nhasi tina mukoma tapiwa kupapapurura avo vanogara kuOregon muno muAmerica. Vakapurura vanoti nyaya inovanetsa zvikuru ndeyeuori kana kuti corruption muZimbabwe, vachiti vanonyunyutira hurumende pakusabuda pachena zvese zviri kuitika munyaya iyi.
Chatiri kungonzwa ndechekuti pane vanhu vanombobuda pamasocial media circles ana Twitter, ana Facebook nedzimwewo mama channels vari kungotaura nyaya dzeona WhatsApp vachitaura kuti Reserve Bank of Zimbabwe kune corruption yakaitika ikoko, kana kuti inonzi inoitika ikoko. Tinongonzwawo dziri nyaya dzinongoitika. Saka isusu chinongotinetsawo ndechekuti kune government yetu ine maspokesperson vamiriri vanofanira kunge vachitaurawo zviri kuitika. Kana chinhu chaitika, ngapawanikewo munhu anobuda pachena otiudza kuti official position yavo paofisi pamahofisi avo zvinhu zvakamira sei, zviri kufamba sei, pane kuti vanhu vangotaura kutanga kungotaura zvavanotaura voendawone kwavanoenda nenyaya. Zvimwe zvacho ichokwadi, zvimwe manyepo, asi chinotinetsa ndechekuti sei pasina munhu anobuda pachena. Tine ministry yacho inotoita zveinformation, vanodii kutora zvinhu zvakadaro vozviisawa pagwaro rakanaka tinyatsoudzana kuti chii chiri kuitika, pane kuti vanhu vagare vachifungidzira zvinhu zviri kuitika. Pamwe zviri kuitika, pamwe hazvisi kuitika, asi hatina izvicha iro riri kubva kuhurumende kuti chii chamboitika ipapo.
Chamakanzwa chamunoda kuti hurumende iburise pachena ndechipi?
Hameno nyaya dziri vari kutaura dzekupanana kwavo mari, mari dzichimbobuda hameno vanoti Queen B kuti nyaya dzakawanda wanda dzirungobuda kureserve bank kwacho ikoko. Vamwe vanonzi vana Lumumba vanombobuda vachitaura, hatizivi kuti iofficial here kana kuti manyepo, hatina chatoziva, dzingori nyaya dzinenge dzichingotenderera. Saka toona pano nepapo vanombotaura kuti hamusateerere zvinotaurwa neavo, musateerere zvinotaurwa neavo, asi hatiti kunyatsowana izwi chairo chairo rakasimba kubva kuhurumende kuti okay, zvinhu zviri kuitika izvi zvakaitika here kana kuti hazvina kuitika. Kana zvisina kuitika ngavabude pachena vangozivisa vanhu kutira kuti international community pasi rose vaonewo kuti nyika yedu inyika yakaita sei, vanhu vacho vakamirawo sei. Kana pane zviri kuitika kana uore huri kuitika ngazvibude pachena, kana pasinawo zvorambwa pachena, pasina kuti vanhu varambe vachifungidzira kuti pane zviri kuitika izvo zvisipo kana kuti hazvisi kuitika izvo zvisipika. Toda kuziva nokuti hati kuziva.
Ko, kana hurumende ichiti vataure zvinhu zvemanyepo vasingataure nyaya dzamuri kutaura idzi, mungavashora here?
Handivashore, asi vakanzwa vanongedzerwa nezvinhu zvakaipa ngavabudewo pachena votaura kuti zvakaitika. Nokuti isu tine tsika yedu pachishona zvezvekuti kana vakuru vanongedzerwa kana vaita zvinhu zvakaipa, dzimwe nguva havadi kubuda pachena, vanongonyarara voenda. Asi maonero amazivano nezvitiko nhasi uno, munhu wakanongedzerwa nechinhu chauri kunzi waita iwe usina kuchiita, wakanyarara, unoita kunge uri kuziva zvauri kuita, waanenge waakuda kutohwanda. Saka bheta vabude pachena vataure kuti zviri kuitika here kana kuti hazvisi kuitika.
Munofara here nemabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nehurumende?
Panyaya dzeuori sekuona kwedu pane vamwe maonero atinoita takanga tambovimbiswa kunzi vachabatana nevanhu vese vakanga vachiita nyaya dzeuori vagovaisa panzvimbo imwe chete, vonyatsovaongorora nyaya dzavo mumwe nemumwe achiongororwa. Asi pari zvino tinenge tiri kuona kunge panenge pari kuitwa zvezvekuti vamwe vacho vanenge vaakungoregerwa. Hatizvisisiwo nyaya dzacho kuti dzinofamba sei, nokuti zvimwe zvacho hakunyatsonzwisisa kuti vari kunzi vakaita uori vacho nevasina, hatichaziva kuti vakachena nevasina ndivapi, nokuti hazvisi kunyatsotevedza gwara rekuti unonyatsoona kuti apa vanhu vari kuona kuti ungori huri kumiswa.
Saka pari zvino deni kuri kuti munotaura nevakuru vehurumende, chii chamungavataurira pamusoro penyaya dzeuori?
Ndiri nehangu ndaingokumbira kuti tine manyuzipepa anenge ana Herald vavanhu, kana vanhu vakapara mhosva ngavaiswe mupepa iroro tinyatsoona kuti uyo akapa chii, uyo ari kuita zvipi, kana kuti achaitwei, zvakafamba sei, akatora zvipi, zvakaenda nekupi, uye zvaari kuitwei zvaapapi. Nokuti zvino izvi nyaya yacho yakuita kunge vanhu vari kutengeserana mbanje maona kuti aiwoo ungoenda nekukwe iwoo iwoo waita so, but kuti tinyatsoziva manje kuti chii chiri kumboitika, vanhu havazivi vari murima.
Munoti chii kuna vaGeorge Charamba navaNick Mangwana vanoita basa rokubudisa mazwi nepamire hurumende?
Budai pachena varume, muite basa renyu, zivisai vanhu kuti chii chiri kuitika, ndo basa renyu. Vanhu havangarambi vachiita zvekufungidzira, uyezve kana mabvunzwawo mubvunzo, pindurai mibvunzo yamabvunzwa, kwete kuti hatizive, we are yet to confirm, we are yet to confirm, kana kuti we are not aware. Hamungarambe muchiti hamuzive zviri kuitika, ndo basa renyu kuinformation. Tsvagai ruzivo, tsvagai zviri kuitika muvanhu, mubuda pachena muudzawo vanhu vagare vachiziva zviri kuitika, ndokuti vanhu tinyatsofamba mushe pamwe chete senyika. Budai pachena muudze vanhu zviri kuitika muchokwadi.
Avo vange vari vatapi vakapurura vachitaura parunare kuOregon muno muAmerica.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tochimbodzokera kuchikamu chiya patinotaura patinonzwa zvinotaurwa nevazvizvarwa zveZimbabwe kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
kushaika kwezvimwe zvinhu zvakadai ngemafuta nemadiesel fuel zvatikonzeresa zvisikatomboiti kwedu kuno kuchipinge nekuti zvabva zvasvitsa chigayo zviite $2-$3 apa mari yacho inonetsa kuiwa ini Morgan Cheche chekwamugondi kuchipinge.
Ndinonzi Anton Thompson Ngolo, ndinogara kuWeather South. Nyaya yemitengo iyi inyaya inorwadza. Ndofunga kuti hurumende yaifanira kuti ione kuti bhondi rabviswa nokuti ndo riri kukonzeresa kuti mitengo ikwire. Isusu sevanhu vasingashande tiri kuraramawo nekukiya kiya nemabasa wedu mashoma shoma. Zvikutiomera kuti titenge zvinhu mazvitoro. Sezvo mitengo yacho 2 liters cooking oil iri kuita $9 ndonge yakatochipa kwasvika mune chimwe chitoro osangana ichiita $12 zvinhu zviri kutiomera chaizvo nokuti hurumende dai yaona zvokuita kuti yoita sei nenyaya yemitengo nokuti hurumende kana yakanyarara hapana zvazvinombobatsira nokuti vimwe zvitoro vanoramba vachingodhurisa zvinhu tichiomerwa neupenyu ndatenda zvangu.
Ndingangodzoka zvatongo taura zita ndinonzi Cornelius Dube ndiri kunobotswana. Ini chandoda kutaura ndechekuti pakutarisisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe takafanira kuti tizive kuti chikonzero chekurarama chii. Chikonzero chekuti vanhu vararame kugara zvakanaka uyezve chikonzero chekuti tiise hurumende tichida kuti kuve nekutonga kwakasununguka, kutonga kunowirirana, kunonzwisisana, kune chiedza kunoendesa nyika mberi.
Makadenyu mhuri yeZimbabwe, indinoita Agatha Gotosa, ndiri muno mukati menyika yeSouth Africa. Ndinopindurawo pamusoro penyika yedu. Zvinhu zvatiri kurarama mukati menyika yedu zvaakutirwadza mukati menyika yatigere. Zvikuru sei isusu tinenge tiri kunze kudai. Taakushuwira kuenda mukati menyika yeZimbabwe. Kuburikidza nekufamba kwatiri kuita mukati menyika yeZimbabwe. Kuti unobva kuno kwakatakura mari, uchipinda nayo muZimbabwe yaazuda. Zviri kutirwadza. Tiri kushaya kuti totizira kupi. Hakusi kuda kuti tione kuchigara musango zvatakaita izvi. Tine chishuwo chekuti dai tadzokerawo mukati menyika yeZimbabwe. Asi nekuoma kwakaita upenyu hwedu hatisi kuziva kuti zvinhu zvomunyika medu zvichagadzirisika here kana kuti kwete. Nokuti izvozvo izvi tikatarisa kuti ukabuda mukati menyika yeZimbabwe, mukati menyika yeSouth yatiri, kuti upinde mukati menyika yeZimbabwe, unofanira kunge wakabata 10,000. Uchisvika 10,000 ikoko, 10,000 rands, uchipinda mukati menyika yeZimbabwe wane 5,000 rands. Ofuchi ukazvitarisisa kuti uone kuti uchanogona kutengera kana imhuri chicho kuti vachasara vachinjoiwa kuti tavingoone vabereki vedu hapana. Saka tiri kurwadziwa nezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Izvimwe zvinhu zvese zvaakuitika izvi zvinenge zvekutifikisa kana kuti makavhotere MDC hatisi kuziva. Nokuti dai zvisiri zvekufikisana, pane dzimwe dzimba dzatakanzwa dzatakaputsirwa mwedzi masondo aperaya. Dzakavakwa President Mugabe vachiripo, asi iko zvino dzakazoputswa naMnangagwa. Hatiri kusukuziva kuti unhu wake ane rudo nevanhu here kana kuti ndezvekufikisana kuti makavhotera MDC. Iyezvi tiri panguva yakaoma mukati menyika yatigere chaiyo. Anytime is tea time, zvinongobvundoka takutosungirwa mataita akutosungwa. Mugabe yese anga ari right 100%. Aiti akanzwa kuno kuti taakurohwa Mugabe aidaidzira kuti dzosai vana vangu vari vapenyu. Zvino ava baba ava vakatofuratira mwoyo zvachose havana mwoyo nevanhu. Takatoona kuti havana shungu nevanhu. Vanoburitsira vanhu vane pfuti. Kutendai munorwa nevanhu vasina pfuti makambozviona kupi. Tanineta zvinhu zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Dai zvaigona kuti dzimwe nyika dzigone kumiririra dzigadzirise munhu wemaelections akabirirwa. Pamwe muZimbabwe maiita runyararo. Nokuti besides hatisi kuziva kuti chii chakakosha muZimbabwe pano nokuti chakakosha muZimbabwe chokuti munhu anoti nini kagara pana anondibvisa by power by kinya muchida musingari munoteerera zvandinoda. Tiri kusafa vana veZimbabwe nokuda kweED.
Finari yechibuku Super Cup iri kuenda kunze kweHarare kechitatu kubvira makundano ayo akaparurwa muna 2014. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Motauriri we Premier Soccer League mzare kudzai bare. Vanoti finali yemwaka uno ichange iri muGibbo Stadium kuTriangle nemugovera sondorino apo Harare City neTriangle dzicharwira kuwana mukana wekumirira nyika mu2019 Cup Confederation Cup. Mzare bare vanoti the Premier Soccer League vari kuda kuendesa nabvu kumativi mana esenyika vachiwedzera ivo kuti vari kutatsira mhomho yevanhu kuuya kuzoona mutambo wemasunshine city boys nemasugar sugar boys. Aka kanenge kaveke chitatu makundano aya achiendeswa kunze kweHarare mushure mekutambirwa kumandava stadium kuzvishavane muna 2014 nekubaobab stadium kumondorongezi muna 2016. Veruzhinji vanotera mutambo wenhabvu savatendai muchena vanoti zvinofadza zvikuru kuti mitambo yakadai iendeswe kune dzimwe nzvimbo dzisiri Bulawayo neHarare.
Ii ndafana zvikuru sadai vaitodaro makuresa aya kuti vanoita vachitenderedzwa kuti kana kurikanda kana kwagutu yotambirwawo kana kwamutare kana kusakubva stadium richingotenderewo muZimbabwe yese nokuti kungoti rinotambirwa muno muHarare chete bhora racho hazvizobuda.
Asi vajibas mushaya basa vanoti mutambo uyu waifanira kutambirwa kunzvimbo dzakaita seGweru kana Masvingo kana Kwekwezvayo sezvo muGibbo Stadium muchishandiswa neTriangle iyo iri mufinary. Vamushaya basa vanoti semaonero avo Triangle yatove pamberi sezvo iri kutamba iri pamusha munhandare iyo yavanonyatsoziva.
Triangle inototora mukombe, hapana chekumbotora home team advantage whatever. Ndoona ichitora Super Cup chibuku.
Asi aka akasike kutanga finali yechibuku Super Cup ichitambirwa munhandare inoshandiswa nechimwe chezvikwata chinenge chikwikwidza kutora mukombe uyu. Muna 2014 finali yemukombe uyu yakaitirwa kumandava stadium iyo inoshandiswa neFC Platinum se musha wayo. Muna 2016 Ngezi Platinum Stars yakasangana neFC Platinum iyo inodaidzwa kunzi Kugona kunenge kudada muBaobab Stadium iyo inoshandiswa neNgezi iyo inodaidzwa kuti Madamburo semusha wayo. Gore rapera finali pakati peHarare City neHowmine yakaitirwa muRufaro Stadium umo munotambirwa nemasunshine city boys apo vanenge vari pamusha. Pamusoro pekumirira nyika mu2019 Cup Confederation Cup, chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumwe wevakapa ufakazi kukomisheni inoongorora nyaya yokupfurwa kwakaitwa vanhu munanyamavhuvhu anonzi akarohwa nezuro nevanhu vaasingazive. America iri kupinda musarudzo dzepakati petemu yehurumende nhasi. Tinotenda vose vanotandara nesu paFacebook page yedu nokutitumira mashoko. Musakanganwa kuti tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice message paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika kana zvamuri kuona munzvimbo dzamunogara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.